manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Apo mutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa vanga vari kubhinga kumateveleland north vachitsvaga rutsigiro uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kugweru mudunhu reMidlands. Vechidiki kubva kuna mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira ZANU PF ne Citizens Coalition for Change nasi vasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chitaura apo hasaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira TCCC hombera ishe nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika
naurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandizane murunyararo tcharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash tcharamba tichiita vamwe vanofa tcharamba tichiita vamwe vanotiza tcharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu kunourayiwa vanhu
izvi zvatsinirwawo neange akamirira ZANU PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya
saka ise musangano wezanu PF tiita zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvitaura president wedu Wamunangagwa saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti hatichatoita mhiri vatsiurika vadzoreka
atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika muzvare ana gochera vefreezing congress vati runyararo rwakakosha munyika
zvakanaka kune sima youth mosi nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka
mumiriri weswitzerland muzimbabwe vange vari munyarikana vastefan ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachitikana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga.
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wechekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende chatiri kuvavarira kuchinja mindset or behavior neattitude yavanhu towards one another so we are happy kuti kubva zvatanga kukambena kusvika last week pakaita incident yakaitwa Plainview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu but tiri kuti semapolitical parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma
vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiri Gam vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo.
Saka tinoona sekuti hongu ma peace pledge angava anosainwa zvavo chinova chinhu chakanaka, asi kana mapurisa uye makomishen anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kubatanidzira kunyange nezeki pachayo, kana vasati vogona kuita basa ravo semanyerero rakaita bumburo remutemo, zvingangova pasi.
Masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musi wa 16 kusvika musi wa 29 Nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya, amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth, vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya apo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepanhau reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Mukonza.
Ndautirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth, asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti ivewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nokuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gungano iro reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma here?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyakosha pakadaiwo so nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Inhamba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wekuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita anobva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoindira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana neivava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seivava veCommonwealth nehurumende, kunyanyanya ZANU-PF ndouya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuziva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stereki kubva kune zvaiitika kumashure uko. Bato reZANU-PF maitiro arinongoita ndiwayo, ava vakatanga kuchiona kuti pane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai, potanga kupokana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, muchinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza, vari parunare kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatore venhau kuKaribha neZuro, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati, vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwaSviba.
Kana tikati isusu vanhu varambi vari parali vakamira kusvika usiku, vanozofamba sei? Patokuona mapoliticians vakuti vanhu vanobva kumarali kuma7 8 dzeusiku, hamuchazivi kuti vafamba sei, safety yavo, vakazonzi vamirirwa murodhi varohwa nematsotsi. How do you, balance that vis-a-vis security maintenance the neighborhood area?
Vanyati vanotiwo kutsvaka rusigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga.
Including my door-to-door, because somebody anosvika panouya akapfeka pati t-shirt yake yeblue, uyo akapfeka yake yered, iwo uri kuti ndiri kuita door-to-door campaign, uyo wosvika kuti aiwa zvini pana bandi teerere pati yako, ndoteerera pati yakati moklasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Siziva vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rusigiro. Pane kurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa.
Yaenda door-to-door ndinoziva vanyati vatanda senyika kakasiyana siyana. Vanoziva kuti any jurisdiction kana iri nguva dzesarudzo vanovhumidzwa kuti vafambe kumatutu nekuti the essence of democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakavanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato ZANU-PF vafarai marapira vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu seZANU-PF pane zvinozvisa pamutemo, kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomuita madhokidhoo kuitira kuti mutemo nerunyararo zvise zviriko, isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raAndrew Makone vati nzira yekutsvaka rusigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Madhoo-to-dhoo campaign munyika dzakasiyana siyana inzira inoshandiswa nemapato mapolitical parties avo vanenge vachitsvaga rusigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika, chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika mukoni, uyezve chagai zvakaitika muRunyararo handiona kunge pane dambudziko.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi njini nunurai jena.
Vagari vemunzvimbo yeEpworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEpworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nekuda kwepoverty vasikana vava kurarama upenyu hwese hwese, vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki zviri kutoitika. Kana tenesi zvaiya kutoziva kuti ndotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba, kuti ndiwane chokupfeka zvipataro. Munhu anosvikira pakufa nekuda kwekuti anenge asina mari yebribe, especially kana aenda aida kusununguka. Uyezve madzimai ari kushungurwa nyangwe zvibhoranikwa vanochera mvura vanogona kutonzi tengai mvura iyoyo, kutenga line remvura kuti umire paline unofa kupanda line kana kutengeserwa bonde vochinjana mvura nebonde kuti kwanise kuwana mvura yekushandisa.
Munyori musangano reAppworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neAppworth Local Board.
Issues education hamuna zvikoro zvakakwana, issues dzematagwa kwemarara, social service delivery, issues dzenyaya dzehealth, kana mvura chaiye kumwa totyika nemawaterborne diseases ari kuita ana korera. Vana vakuita chipambi, vana vadiki unoona vari kutengesa masigareti vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya, remangwana rawo hapana. Saka sevagari totionetseka kuti tinoita sei.
Vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachisi kufamba zvakanaka, zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi.
Isu tine dambudziko yeprocess yacho, ndiani achaselekta vanhu ava? Ende kwakapuwa matitle deeds zvaitohwana nemutungamiri wenyika zvakazvasiyana, saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona kakanyepera.
Asi sachigaro veAppworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagari vagare zvakanaka, asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru.
Dai hurumende yatitendera tishandisewo mayusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservisi inenge ichidiwa nevagari, nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS service haibudi. Service comes at a cost.
Vari kumirira ZANU-PF Airport North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose.
Mukambeni yedu seZANU-PF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze, uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze.
Vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vazivai togarepi metu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reAppworth North.
Kana mukavhotera President Nelson Chamisa vamhetu nemakanzela ese ACCC, tichavhura migwagwa, tigochera masuwa uye tichakuunzirai mvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge komboni yacho, Jacha, Booster, kumaZeti, kumaE, kumaD, kudombo remaziso. Vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi. Nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa. Tichaunza Appworth inofadza munhu wese.
Musarudzo dzakaitwa muna 2018 Appworth yainge iri dunhu rimwe chete, asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Appworth North neAppworth South. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muAppworth North vanjodzi Chideu. Muna 2018 vaEthridge Kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANU-PF vaDamson kuda kwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149. Ndakamirira Studio 7 riri kuAppworth North, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapedugura hurumende nechisimba muNiger adoma darere makurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzekumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chePact Law chinobatsira vari wehondo yerusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seAgent Orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden vari kutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva 13 chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinonzi zviri kuitika mumapoka akasiyana siyana. Svondo rino takaona mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachidzivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya kuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vasevhi yakasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete, ichiri yakangotorikwa kumatare dzimhosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinonzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki aisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti mabalot pepa, uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Kwanza ndakatanga kuvhota sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hungu tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubvanya zvedelimitation mapato achirambidzwa kukampeina matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa vamwe vachibuda vanakafukuri vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka naka. Kwangu wangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha tingagodini, asi hayo hatina kumira mushe, kuno kugunun'a kwakanyanya kuwanda.
Tonzwa vamandaza, munoti vamandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 13.
Isu sebato reZANU PF tagadzirira takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvinhingamupini kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro, asi isusu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita. Vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa ana Zeki mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato, aiwa, tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa 23 August hazvichatifambira zvakanaka.
vaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vamandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise vachioanalyza vachigutikana vachitaura nezeki. Chetatu, vanokukwidza vacho ngavabvumirwe kukwidza vakasununguka. Tutoziva dhiki rakapera pane munhu akatouurawa munhu weTCCC achitakwa namatombo, izvi hazvina kunaka. Kugunyukuna kwavamuudzora nekuchema-chema kwavakasukuiri ngakusange kuripo. Kana vamandaza vachiti ZANU PF yakafara, havangatadzi kufara nokuti ndo bato rinotonga ndiyo governing party endi vanodyidzana nezeki.
Vamandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya, munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Delimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo. Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita. Vanhu vakaenda here vakanoregista vakainspekta masta avo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa. Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana nezeki, hatinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayona nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa zvichiteedzera mutemo wavanoteedzera. Isu tiri kuona kuti Zeki iri kuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. chine zeta neno da kutaura ndeche kuti tika tarisa maitirwo nemakampeni anga achiitwa parizvino kuri dziro zhinji yanga iri yekuti dai maelections edu aitwa murunyararo
vangwenya tigadzirei kupeta chirongwa takaona vamwonzora vachizivisa kuti vakubuda musarudzo idzi zvingakanganiswawo zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino
hazvinyanyi henzi kukanganisa nekuti tichiziva kuti kana munhu achifukidza anenge achifukidza nevamwe kana angobuda wabuda asi zvandangareva ndezvekungotiwo ngazvitariswe kuti kana munhu achinzi ari kubuda chii chakonzera kuti abude nokuti zvozvo paimpression yokuti maelections acho haasiri fiendi totoziva izvozvo kuti vanenge varipo paballot paper vakasikwira vanenge varipo paballot paper asi vachinzi vasakwikwidze inongokanganisa image nechimiro cheelection ndiwo mafungiro andiona hangu iwavo.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwavamwonzora muresi zvinosiya papi sarudzo?
Ikodzero yavamwonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kupi zvavanoda kuti ivo vange vachiita. Yanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwikwidza. Kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka, ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi. Asi parizvino tinotarisira kuti hakuna icha zvinotadzisa, sarudzo ichaendera mberi, tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematengero enyika vari nhengo yebato rezano PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isati yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise zvinorevei izvozvo hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura na regulatory authority kubva kure haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
Vamapume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu mairi yobata ground yekugweru angaichipiri home ground Stadium. Mavhenyu atinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowanzo kusha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvichitevera kuvhara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi, zvimbuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nasi, apo tine hurukuro nemudzimai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonika ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlakatheni kuncwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakhansila zendawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilichumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balubelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo eleCCC lelibusayo eleZANU-PF bathi bazakwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthanise eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Messi Konda owe4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondolozwa ukuthula esePeace Pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tasti Kohora kukhetho othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote benokuthula lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Mumbereishe Nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that are facing in terms of the political terrain,
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu batsha, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Ukuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Laba sesidiniwe ngabo lapho, kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa lezanupf ukuthi vele ngama number bona abangeke bewakwanisa. Yikho sebedinga nje indlela zobuhle bebe ne-excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bababandla ezombusazwe nawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende, lo mmeli wesigodlo se-Switzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale le-Chiefs Council, esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lenhlalelo izindaba, uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besiwuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-Senate bemele izinduna. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni weBulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezitshiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibiwina amakhansila zendawo. Loku ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le-government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona kungelala nsehambayo. So kulokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa ma sekusiya kukhetho. Thenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake the contribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-endapha sekungani sekuyinto yezano, okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhiphe imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo, okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kumi njani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba khonapho ngiyazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana kwephysical asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba, siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje, ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho, abantu kabasondele ngobuningi, kabaphume ngobuningi bezovota, bevote futhi ngokuhlakanipha, kwenzela ukuthi ma kuyukuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani. Ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one, but ma sisonke siza kulungisa. Ukuba kwethu sonke ikuthi siphumene ngobuningi siyovota, silungise okuyabe kulungiseka, singesabi ukwethuselwa. Ivoti yakho it's your own secret, akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani, akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chevukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree, emele ibandla eliphikisayo elimthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube, yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engoyizana uPF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo anzifezileyo kuli ward, ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izana uPF lo Sikhumbuzo Dube.
Esingukufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo. Udaba lwamanzi yebe luludaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi. Sokungcono sesilama-pipe scheme sibili ambalwa, le migodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza. Ngikhuluma nje mhlaka 12 kulinyanga siyavula ikliniki yakombimba esisifezile sibambisana le-community yethu. Kuthi kusasa nje siyaphega enye ikliniki esembimba 2 ejuchume, ikhanseli iyakhona, amalungiselelo aseku-advanced stage. Kuningi sibe sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila, bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle, ngoba bathi kunenge okuhluphayo ababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Yezwa, bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF. Kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona, nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF? Ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola kuyukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF, abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni, bayazi wezanu PF. So ma besola wona, bona bawazi uphi? Yebo, neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye, kodwa ngiyavuma, ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yomgwaqo hhayi kakusimelanga kahle. Sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater, ye yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yebulilima, umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo, ulesikhathi eside ungalungiswa. Kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lowo ungaphelanga. Hhayi, amabriji asilalutho, lisina nje izulu liqala, akula lapha abantu abayahamba khona. Umgwaqo lowo uyabe suvaliwe sibulunga sasebenzi. Sifakile imbono lezicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo, ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho.
Ubatshiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho?
Ngithi asiphumeni ngobunengi siyovota, sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko, elaletha ilizwe, izanu PF.
umnumzana Zule Kinyati ngokansila ka Ward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezano PF. Sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika ubathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi atsho ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso ivumele ukuyakhankasa ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini. Kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo afanele vunyelwe ngoba asemthethweni.
Umnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, abekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela nabantu endaweni ezahlukahlukene.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amacembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amacembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa, uCommissioner Paul Nyathi, uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano.
Sasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Tinashe Chitunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eGimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. Umnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile
umsindo kawukho kodwa kukhona nje khonokwana nje kunje ukuthula nje amaphepha nje tatshileyiwe ama posters but hayi ukuthula ukuthula sibili ukukhona kukhona lama rally siwenza kuhle eMRP inkathi kuyibuka nje kathesa kubantu bese embali bali echurch yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapolisa sebemfonele futhi ukuthi already isiconfirmed
inkokheli yezomdabu umnumzana Vusi Muzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni kwewange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula
asiboni ihlupho especially esigabeni sethu hayi asila problem much and siyabe sikhanyele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much but okwethu kukhuza kuphela ngokuthi kungabi lo msindo uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula but esigabeni sethu uhlupho koyethu iward especially kajeje the ward inkinga esikhala ngayo yikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserve bebaletha ngapha bezobaregister kuma-ward that is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazothuthukisa isigaba sabo.
Siyalijabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer.
Unkosikazi Rafael Mholi ohlala eMenda Village enkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi
lapha engikhona esigabeni semathetshaneni ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni mbona kulokuthula mbona abantu bayaxoxisana abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzela ukuthi sivote engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili angasikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba
esifile sifuna ukuvota registered voter thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development plan thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River but udolo amanzi lokho lusihlasele so ingabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizawuthiwa kuza kuba le gwayi shangani eyabe sisamanzi egwayi kunale yasakobulawayo wayelisi thina sivela 15 km from uZambezi River.
Kuyathokozela emaswingo emashonaland central manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ivanda eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwehlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo mnumzana Malaki Nkomo owezanu PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
la makansi wetu athole ukuthi ma campaigner especially kuma wards matopo lapho singafethi khona candidates kweminya kuthiwa ngama no-go areas those no-go areas we experience ukuthi abe bandayo leza PF don't like challenges nxa bechallenger sebethi fellow councillors ethu sebethisela abantu sebesidabulela amaposta but kuzindawo lapha esijezelezele kukhampezele kukhampena khona akukabi le ngxaki ezingisoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we were experiencing problems
zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona
mosti yindawo ezingafamily areas ezingama-resettlements you can remember the by-election zagijinsa kakhulu izingwane lapho kuwa-20 kumama uMaduve because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi umhlaba ngowezanu-P F kukanti umhlaba ngowezinto yonke jikelele ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale e-old hospital ehhofisini yedane so bakhona field it yokuthi benisezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulizo ndawo lezo
sibuya kuwe mnumzana Nkomo amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kankosazana Mlotsha
okukhona ukuthethina njengebandla lezomthetho ukuthi amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle kakhulu ngoba nje abantu kwazi ibandla lezomthetho likanjani lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa siyakwazi abantu efanele bangene phansi kwi-grounds bakhankase i-ZANU-P F umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali ungabe kuthiwa phambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emapholiseni atsho ubana lekhu nalekhu kulabantu abazibambanisayo kuleyo muntu abotshwe i-ZANU-P F akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuhambanisa abantu kulabantu abasuke isikhathi bazi ukuthi bona bayi-ZANU-P F nabantu esingathi nabayabesithimu esikanjelise ibandla le-ZANU-P F zibe sendeka lapha kwekulumo ekhulunywa mamukesha lapho ukuthi kunendawo ekuthiwa ngabantu e-area ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe lingenabantu abasekela ibandla okusukaniya esikhweni sokuthiwa i-no-go area uma zisethimenti ngabe vele ngabantu ekwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU-P F zingalibe zingisesabo hhayi zivumele ukuthi siyekela ngale nami zikhombise lisho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithuthisine ngalokhu nalokhu kodwa abantu i-ground bazi bekwazi ukuthi ibandla le-ZANU-P F zibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu
ingqombe yisikuwe nkosazana Mlotsha
hayi sithi umongameli ukhuluma ngokuthula amavidiyo lapho umongameli phuma khona umongameli we-ZANU P F phuma khona ekhulume sithi rakusayibani rowayibani bathi thasa nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi is not peace because libonile vitana leyo ukuthi simbekile thina shethisange if the principle of the organization is saying rakasayibani bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi distance and literally abantu be-ZANU P F bakufuna literally ukuthi ukuzijabulisa umthungameli wethu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi sicayele ngaphi that's not true we are going to resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear ifear esemehlweni abantu ungayibamba nangesandla ngokubayethiselwa the message once singavele kune lipasa silikhiphe emapulazini lawo why as TPC we saying ukuthi thina the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds so the fact that those people don't have title deeds they don't own that land uhlala kulesihlanjeni kumele engani limephezu ekhanda lakho ukuthi sisapothe kuphe kunye kumbe votlani ukuthi sekunye usuganyulile and that is so wrong
ungasigqibelala ingxoxo mnumzana Nkomo
lapho ekuhamba khona sihambe sizokukhankasa sinume kuhlama-elections zethu sifikele kuhlembisweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi ubani ibandla lethule ZANU-P F lisebantile i-ZANU-P F liyaqinda leli lizwe isukele ebugqilini kwabayo babelungu so isingabonisa abantu ngobaselamamlotsha awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhokhilasilikusayingelaqedi bamlotsha lisho
mina lami lokuthinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivumela kuyisikhathi se-COVID balisehlewa ngisho ukuphiwa imask ye-2 rand nasa usukwazi ukuphi iskipa usukwazi ukuphi ikepe usukwazi ukuphi ikenini sasi chona sisizele mabhasini phezulu kolapha nakuza kula mabhasi atsha athi abantu from point A to point B asiye emaralini ezani izani ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party singakhuthana bezimbabwe asivoteni ubaba uneshamisa i-blueprint iphutuke imanifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore i-dignity ebantwini ngiyabonga
uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga le-Triple C eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba wabexoxa endawenye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga le-ZANU PF eMathebeleland South bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguntungamilinkumo. Lilale.